Masingo, Gutu, Renko, Shurubwe, Shishavane, Chivu.
We've got you covered. Frequency 89.8. Star FM, sounding good all the time. Kuvazirupa nefinyuri Star FM sounding good all the time. 28 minutes past 8. Tatiso su tapinda mochorongwa. Chechipiri, checherongwa chencha tunoti Farmers Forum. Patino gara isu su patsoka zenyandri. Tuchetidziswa, nipunzo wakuti jiru kufamba sei. Mune zvekurima. Tachanzwa chichemo chenyi. Makataura nye zvipfuwo kaimi. Makatai wakurima andimbe sa cheteka. Saka takati ayu, tinenge tichiva daiza vachiuya, tichitaura nao. Shonda urapera, takatora pamusoro pezve kupfuwa kwe nguruve. Nemombe, handitika zenyama. Asi nasi, tutakutora isu su pamusoro. So we are joined in studio in this second segment of Farmers Forum, proudly brought to us by the Zimbabwe Agricultural Programme, EU-funded dairy project, transforming the dairy value chain for the future. And I'm joined in studio by project coordinator, Dr. Edson Chifamba. Dr. Chifamba,
thank you very much, Yvonne.
Okay. What is the Transforming Zimbabwe's Dairy Value Chain for the Future project?
Okay, maybe let me give you a broader definition. The EU funded a 40 million euro project called Zimbabwe Agricultural Growth Programme. Now, this programme in a five value chains, with dairy, beef, poultry, pigs and goats. Sakapa Pama value chains, in Indian code, in the dairy one, which is a 7 million euro project. Targeting not only varimi, but all dairy value chain players. Varimi, my transporters, my feed entrepreneurs, my milk collection centers, my milk processors, both small scale and large scale processors. We also look at even in the retail. So project it's a 4-year project which is being run by a consortium of partners. Namely We Effect is a Swedish NGO. It is a lead partner. Then it's also working with Zimbabwe Association of Dairy Farmers. Someone is also good is ZADF. Then Zimbabwe Farmers Union. Then Zimbabwe Dairy Industry Trust. So I do my organization are going to run this project. And each partner in my strength, I need to concept but in fact all dairy value chain players. Our target they would concept double milk production by 2022. But when we're writing our proposal, this was in 2018, so I'm 66 million liters per year. To the good by 2022, 120 million liters what you know what we produce from Zimbabwe munom
120 million liters it's tinofana kuti tinge tichidzisvitsa kana mombe dzemukaka dzikapfuiwa zvakanaka saka transforming Zimbabwe's dairy value chain for the future project handitika why are we doing this? Let's just get the timbonyatsotaura zvakanyanyanya pamusoro pekuti zvinenge zvichifamba sei.
Okay, maybe let me give you a bit of background. Kuma 1990s Zimbabwe yai produce mukaka wakapfuura 260 million liters pagore. Saka then mukaka wedu nema problems atakaita atakava nao wakadona kusvika ku 39 million liters muna 2009. Ukataka kupika mbichana iko zvino gorera pera 2019 takaita 79.9 million liters. Asi consumption yedu muZimbabwe tino consume 130 million liters.
Saka inyato please ngita kutenga.
Ta kuto importa kubva kune dzimwe nyika. Saka zvinhu zvakaita kuti mukaka wedu unoita kuti mukaka wedu uve mushoma zvakadaro. Zvinosangana chikafu. Chikafu chimombe dzemukaka chiri kudhura zvakanyanya. Ndingati 76% yema total variable costs. Uchita muku dairy production feed then my genetics ne mombe zishoma plus adzisi mombe chaza the dairy breeds at now muno at we have about 38,000 cheti saka imombe shoma health management ye mombe iri kunetsa varime vasikuziva kutochengeta mombe sei access to energy magetsari kuenda access to credit varume havana mari yokwanisa kuvachikwanisa kutora mari amen kuwana credit yekuti vatange daily. Then governance yema MCC kuti netsei saka you find my MCC ipo mari nemainji wakawanda asi mazhinji aita dza kuprogress zvakanaka. Then tine also cost of compliance zvinodhura kukadziku just complying malevi akawandisa tinoona kuti iko zvino vari mari kubhadhara up to $84 per cow per year on compliance issues malevi
izvo zvinova zvinogona kunge zvichitadzisa murimi kuti anga achitabasa iri zvakanaka.
Saka toda kuti tidzikise izvozvi tikwanise kuproducer mukaka uwande from now onwards.
Right, saka ma overall objectives iwayai ndofunga tatobatana nezvawandi tika saka isusu tingade kuti tichiziva isusu varimi tirikutaura isusu ka na Dr. Edson Chifamba sekutaura kwavaita ka chirongwa ichi chakasupportwa nesangano renyika dzeku Europe the European Union iro rakaisa mari akawanda mamiriyoni nemamiriyoni emadhora ekuita kuti munomuka munge muchiwanda mukaka. Saka mambotaura imimi kuti murikuda kuti munge muchi improve economic social and environmental performance anditika yenya iyoyi. Saka isusu ngatitaure pamusoro peizvozvo muchakwanisa kunge muchizviita sei zve dairy value chain iyoyi. Kana tichiti dairy value chain tirikutaura kubva kumombe dzacho kuenda ku tirikutaura papi isusu patiri kuti dairy value chain
yese tingati kubva kupraz mombe
to kusvikira chachigubhu chemukaka kusvikira
chapa table chakunwiwa.
Right, toti wamutii right. Saka tirikuti isusu how are we going to improve the economic, social, and environmental performance of the dairy value chain.
Okay. So, takaita se project, takatanga taita milk mapping and baseline survey. Kuti tione kuti makambomira sei. First of all, taita my interventions edu. What are the issues in the dairy sector? Saka takatenderera nyika yese tichi every district of this country. Tichitarisa kuti zvakamira sei. Then tikaona okay mamire akamira akadai ma farmers edu akadai mombe dzedu dzakadai saka as a result but tikazoona zvakare kuti isusu muZimbabwe hatina dairy database yekuti ndikada kuti ndizive kuti kugweru kune mombe ngani kana kwamutare kune mombe ngani handikwanisi because information iyoyo hatina. Saka tiri kutanga nekudevelopa database information yatakaita iyo takatoifida into a database and tichange gore rinosati rapera tinenge tane database neri best ku Ministry of Agriculture yekuti ukangoklika unoziva kuti varimi vedu vakawanda sei. Tinoda kubatsira futi varimi to access finance. Saka tiri kuvalinga nema financial institutions vakwanise kuwana mari yekuvaaccessa. Then tine program yemaefa yanchataura slight more detail. Tiri kupa varimi mombe tiri kupa varimi semen which means maburu emugaba ayaya kuti vakwanise kuwana maburu akanaka. And then also tiri kugadzirisa our dairy act with the dairy act yakarifa kudhara but tiri kuti mamilk collection center is to transform into my dairy hubs vanhu vakwanise kuoperata efficiently. And then also gore ino tichange tane strategic plan yedairy kuti dairy yezimbabwe toda kuti iende nedirection ipi
ndozvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisira isusu muchidimbo kuti tinge tichiita nekutasara nemaminitsi edu anenge manomwe 7 saka toda kuti tinge tichimhanya zvakanyanya pamusoro penyaya iyi. Saka isusu nyaya yatataura isusu tikati we want to double milk production by 2022 anditika ehe how is this going to be achieved. Tanzwa isusu kuti mudairy value chain tida kuzotaura isusu neve ema neve ma RDC panyaya dzemari dzinobhadharwa nezvimwe zvakawanda wanda asi zviko zvimwe zvatinogona kuita isusu kuti mukaka unge uchiwanda ka nekuti ma message atiri kuona pa studio WhatsApp platform number vanhu vari kubvunza kuti chokwadi tinomwa mukaka wakawanda kudaro watiri kutadza kuzvigadzirira tega munomu nemombe dzemukaka dzatiinadzo
handizvozvo. Saka chetutanga chiproject da kuti tiriuze cost of dairying mukaka tikwanise kurima mukaka nemutengo uri pasi. Saka tinenge tine matraining akasiyana siyana kuti varima gone kugadzirira chikafu chavo pamapurazi tichatry kugadzirawo kuti mamilk collection center edu ave negovernance yakanaka tichange tichitrainawo marimi kuti vanochengeta sei. Tine mamaterials amwando tine mastudy circle materials okuti varimi vanogona kuungana vachikwanisa kudzidza nyaya dzedairy asi zvakadaro kudaro tine mari yatiri kupa varimi tine anonzi mamatching grants. Saka pamamatching grants ipapa tine mawindow matatu emamatching grants atiripanawo varimi mari. Window 1 yedu yekutanga tine total of 800,000 euro tiri kupa ma large scale processors nema large scale dairy farmers apa tinoita 50-50 match kana pane chinhu chaari kuda total of 92.
Uyu watinenge tichiti large scale anenge ari munhu akaita sewe nekuti umwe akutozvirelegeta ka indakamboenda pa Red Dane Kirk, is his name?
Yes.
Ice Kirk.
Yes.
Pane mombe dzemukaka dzakawanda pai, dzakati chete neprasise. Saka ndova tiri kuti large scale ka. Mombe ngani dzatingazoti susu dza large scale idzi.
Takangu wa classify zvedu based ne mukaka wa producer. Takati munhu wese anoproducer more than 500 liters per day mu large scale. Muna ari pakati pe 200 ne 500 per liters per day medium scale. Muna producer below 200 liters per day tomuti ye small scale. Saka vari pamusoro pe 500 liters dzano producer pamombe dzake ndendo vari ma large scale. Ava tinova kuti munhu wese apply tinomupa up to 92,000. Asi ta 50-50% match. Kana da kutenga chinhu chawada kutengera, but chinhu chacho chaunotenga is a large scale. Ngachiwo chinobatsirawo ma small scale because the target project ndiyo kubatsira ma small scale kuti asumukewo. Saka ma small scale kuzoti patakatanga project yanga ari about 530 small scale. Tikuti vanopera project kuti vane 4530 small scale farmer. Da kuvakwirudza vawande. Saka ndikuti saka window irori re window 1 ndiro re matching there. Window 2 tineo da kupa ma milk collection centers ne ma small scale processors apa tinopa ma aba 10,000 euro kuti vatenge zvavanongoti zvavanoda kubatsirika nazvo. Then window rekupedzisira ndori nemari yakawanda tine 1 million euro yatinoda kupa up to a total of 500 small scale farmers. Each farmer anokwanisa kuwana 2,000 euro yekuti atenge equipment yese yano chinenge vachitengesa silage kata chinenge vachikuti akwanise kubatsirika ne
zvizvo anofanira kunga inazvo murimo.
Toda kuona kuti ane mvura here yekuti mombe dzino. Mombe tine imwe program. Mombe tatotonga ivoonekana neshoma dzekuti tikwanise kupa, asi kana usina tine program yekuti tine mama green foods omwada kuita dairy but wasina mombe. Saka tachiti tinopa futi mombe tine inonzi buy one get one for free. Tinopa change tichipa maximum of 5 mombe pa nhingi, asi 1 ukatenga 1 tokupa 1. Ukatenga 5 tokupa dzimwe 5 dzemahara, idzi hachisi chikwereti, tinokupa dziri dzemahara. Saka ndo semen nhingi program yatinayo, I mean heifa program. Tine also semen yekuti tinopa maburu emugaba ayaya, tine 8,000 stores of semen dzatichapa futi varimi kuti vabatsirike vane mabreeds akanaka. Saka ndo zvimwe zvatoda kupa izvozvo kuvarimi. Tichida kubatsira futi varimi vaite climate smart dairy yekuti murimi usangori iko ndozo magetsi ari kunetsa. Saka tangatishandisei solar kuti mvura kuti kana magetsi aenda tigona kushandisa solar. Tichida kushandisa futi tinoziva kuti mvura iri kunetsa. Tikuinkarija vanhu vaine masolar bore tikubatsira futi pawater harvesting kuita kuti at least mvura yakuchere ikasanaya tine zvinokwanisa kutibatsira. Then tine ma savings at ma sacos or ma village banks totovarimi vabatsirike kukwanisa kuseva mari. I know zvinotinetsa kuseva mari muikonomi yedu, asi tinovabatsira kuti vakwanise kuvaone mari ntovalinga nema finance houses.
Ndizvozvo zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitwa pakuimprova anditeka value chain iyoyi yedairy. Asi takuda kuti isusu tichipedzisa nekutarisira nemaminitsi edu anenge maviri, tinzwe kuti varimi vokubata ipapi kuti vange vachipindawo muchirongwa pachaitwa small scale processing and value addition, pachazenge pachiitwa financial support pamwe chete nezvimwe zvamataura ipapapa zvekuti pane database richange richigadzirwa ku Ministry of Agriculture revarimi ivava. Asi varimi vangangodawo kupinda ma small scale mamuchara 500 iwaya, tozoti it's already on the ground, chiri kutoitika chirongwa ichi. Asi umwe munhu serandiri kuona pa studio WhatsApp platform number varida kukwana muchirongwa, mobatwa papi imimi kuti zvinhu zvinge zvichiendeka?
Okay, number dzangu dzephone dzinoti ndonzi Dr. Edson Chifamba. Number dzangu dzinoti 0774-836-438. Tinodzokora futi 0774-836-438. Tinoshanda zvikuru, tosanda zvakare neZADF. Saka munogona kubata chief executive weikoko anonzi Chadoka, Paida Chadoka, pa 772-1919-240. Zvakare tinoshanda neZFU vanogona kubata director ikoko anonzi Vapoza Zakaria pa 0771-925-887. Then kuhurumende tinoshanda na Mai Marecha, vanhu vazhinji vanovaziva ndo regulator wedu, vari pa 0772-120-978.
Tinotenda zvikuru Dr. Edson Chifamba nekuya kwamaita kunepfenyero yeStar FM. Muri pasi pechirongwa cheZimbabwe Agricultural Growth Program chiri kusapotwa kana kuti chiri kutsigirwa zvikuru sei nesangano renyika dzekuEurope reEuropean Union. Tosangana nemune zvimwe zvirongwa tichazenge tichibvunzawo zvakare kuti tiri kufamba sei mukaka wapapi neumwe wamuchazenge muchitigira ani matavanya yevalue chain maturita nema 5 years vatarisira kuti anenge achiuya pano.
Tido kuigirai tinokurudzira varimi vatange kurima mombe
vapinde munyaya iyi naika. Tinotenda zvikuru, tosangana mune zvimwe zvirongwa pane fenyuro. Varima risati apedza nemika imi tiri kupinda isusu muchikamu chedu chekupedzisira chechirongwa. Varima nokuya hove, rambai muri pane fenyuro.
Mashingo, Gutu, Renko, Shurubwe, Shishavane, Chipu.
We've got you covered. Frequency 89.8. Star FM, sounding good all the time.